tapping. Oh, 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 oh,
oh, oh, and it took care of my shoe. Who fuck a room, make a dambura, and it took care of my shoe.
Oh, Mataita put in Dirarame, Dintimurume, Panevamarume, Marin Dokumbira, Penusinga Kume, who fuck a man, no quiet and it's a man.
Mangoma, Ilong processi, Munavana to Tora Nafachu Fessi, Mu industry, Mune abuse, Semurume Pano to the Bushantisa Fossi. Inimeritimu watina ukamba asikuti ndoro ndipa kuraramba kanara buda shavino buda kungenda roga nezvijoma
chitaita chete ah chitaita chete ah chitaita chete ah chitaita chete ah kufa kwemurume kudambura ura anditukere kumashure kufa kwemurume kudambura ura anditukere kumashure
Gapano nakiza, usina keshi ndate pano nyangata Ndikati koko, ndiri kukokoza Ndivurire ganzi, ndiri kunyaoza Mamwe mondi tuka, chicha vano nditukira Ndo isha ya mosha ya vano ndipomera Mustudio ini ndino zimbira Nyangwe piti racho ndini ndino zibikira
Saka shino tuda moyo murefu Siyele nguva ye kutora befu Runo kona kungo uya rufu Kia sata mangoma jive chikafu Chitaita chetu
Taita kutini ndirarame Dinzi murume pane wangwa varume Mwari ndo kumbira penyu zinga kume Kufa kwa wanu ndo kwa ita ndicheme
Mangoma ilo mprosesi Una wanu tutora na pachifesi Mu industry mune abuse Se murume pano tuta kuchandisa fosi Inineri jimu watina ukama Asi kutindoro ndipa kurarama Kanara buda shavirino buda kungenda roga nezvijoma
Chitaita chete Ah, chitaita chete Ah, chitaita chete Ah, chitaita chete Ah, kufa kwemurume kudambura ura